manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wemuvhuro kurume 14/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi rakawanda neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvenhamo yachakaona chichitiza hondo yemuUkraine. Zimbabwe yoramba yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwevakoti navana chiremba sezvo vakawanda vavo voramba vachitsvaga magwaro ekuti vanoshandira kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi neZimbabwe. Zvinhu hazvinawo kugadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa dzimotokari zviri kupa kuti arambe achikwira mutengo zvichikonzerwawo nehondo iyi. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu panyaya yegorosi, tabata sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% regohwo rese rinodiwa pasi pano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine, mutengo wegorosi wasimuka zvakaoma pasi rose. MuZimbabwe taona mutengo uchisimuka kubva pa$475 per ton kusvika pa$685. Izvi zvichikonzerwa nehondo ikoko. Dambudziko guru ratiri kuwana nderekuti gorosi raifanira kubva muRussia nemuUkraine richienda kune dzimwe nyika kusanganisira kuno Africa richauya.
Ko kune dzimwe nyika dzamaisimbotenga zvakamira sei?
Vamwe vanofanira kunge vachitipo gorosi vadzikisa uwandu hwegorosi vavakubudisa munyika. Uyezve tiningangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinosanganisira France, Canada neAmerica dzinokunge dzichizoenda mumwedzi uri kuteera dzaakumisa gorosi zvachose rinobuda munyika dzavo nekuda kwehondo iyi.
Tiri kunzwawo kuti mati wedzereiwo mutengo zvakamira sei mukatsanangura?
Pari zvino mutengo weflower watinogadzira sachingwa wasimuka nechikamu chingangoita gumi nemashanu kubva muzana. Tinotarisawo zvakare kuti kunze kwekunge hondo yamiswa mutengo wegorosi ucharamba tichipikirisana nawo ucharamba uchikwira.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata unyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Hondo iri kurwiwa kuUkraine neRussia sekuonda kwetatoita izvozvi yakonzera kuti mafuta edzimotokari negasi ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprize edu muno muZimbabwe chaiwo per liter yanga iri kuma 135 cents per liter yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya, nekuti kuRussia ndo mbiru inozikana pasi rese yekugadzira mafuta, vane 10% yeworld production. Saka madisruption ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma, isitorwirana kunotora fuel iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negasi ratinoshandisa pakubika. Russia inotengesa gasi zvakanyanya, Saka zvakare nekuti yapwa ma sanctions na America ekurangwa kutenga gas.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvireva kuti America ichange yakutenga gas zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonderesa kupusha ma price kuti akwire mudenga. Sekuti kawana vanhu vakurwira kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi. Ramzi wanita nito kuchim tese tunuzi wati pese pane munu pese pane production pese pane industry singa wachi pano shandi suwa mafuta ezi motokari saka stage yega yega atino famba ma production medu mitengo enunga ichito kuhira shwaka nyanya
zino rewe iwo ishi kumishandi
so ita kutiva anuwe Zimbabwe anuwa masivo sevans anunga ari mo production chendo kumabasa zinzuwa zuma zaku wawo mera shwaka nyanya mare anotambira haichakwani zvakare kamareka vakapuwa nawa mutunuwe katorhiwa neinflation inonga yakusimuka zvireva kuti vakuda kupuwa futi dzimwe mare dambudziko raitika apa ndekuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire muno mutengo wemafuta tingati 50% yeprice yemafuta inonga ichienda kutax vamutunwe vavasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa imwe dambudziko ratiri kuwana tiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 7-8% yemafertilizers anodiwa pasi rese
zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima
saka zviri kureva kuti kurima kucharwadza tinofunga tisi takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne 100% mabhegi efertilizer anga ichienda kuma $60 $70 visita neshopu yawapinda mamwe kuma $90 chikubva pa $35 saka yanga iri nhau yemadisruptions akakonzereswa necovid-19 nekuti kufamba kwemalogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizer anga avhiringidzwa saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number 1 ine 70% yefertilizer pasi rese tichaona kuti mafertilizer ataita mashoma yokwira futi saka varime ngavatarisire kuti ton refertilizer zvichange rapfuura $1,000 zvoreva kuti tinotarisa kuti bag refertilizer zvichange rakuma $100 pabag nekuti Russia inonga isingamunzi fertilizer kuipasi rese nekuti kune masanctions
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo yekuUkraine chichishandisa muganhu wenyika yeHungary vaFilimon Chizororo avo vanga vachiita zvidzidzo zvekuva chiremba vanoti vakawana rubatsiro rwetikiti kubva kumuzinda weZimbabwe uri muGermany vanoti zvakanga hazvisiri nyore kupinda pamuganhu uyu asi vanoti vanhu vemunyika yeHungary vakavabatsira zvikuru ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7
isusu grupu yedu tanga 38 maZimbabwe takabva kuvhinisa takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians saka isusu takatikwanidzira imomo takatobhadhara mari ngofunga $100 takafamba about 15 kilometers nebhazi and tikazotsvaka imwezve transport yakazoritora kubva kusiti yatakasiyirwa kusvika tasvika kuborda paborda ndo painetsa panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa saka vaitanga kuti maukrainians akrose nemadzimai nevane vana and then isu ndo patakazokrosa patakazongokrosa boda takabata zvakanaka zvichaizvo taiva takatomirirwa kusaidi rekuHungary isu takaenda kuHungary takatakurwa nemota ipapo mahara kubva apa boda kusvika kune imwe city inonzi St. Peter's guta reSt. Peter's remuHungary tikanogara tinoti takagara 2 days zuva rechitu tikabva taenda kuimmigration tikanopiwa mapemit ekuti tinge tichigara muBudapest tikapiwa like ma 30 days like kwemwedzi wese
manga muri kutini makatambirwa zvakanaka ndiani akakutambirai pabhodha rekuHungary
kuna ambasada weZimbabwe in Germany vari kubelieve vanonzi ambasada mashingaidze ndio vakaorganiza nemastudents ekusouth africa saka tanga tiri group takasangana nemasouth africans ndio vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo
Mapepa yanga kanzi ndei ma refugee kana kuti chi?
Mapepa aya tainzi izvoni unosarudza kuti unda kuita refugee kana kuti uri mupfuuri. Asi izvozvo tisati tatosvika kuma offices papo tanga tatoudzwa kuti hurumende ichakutengerai matikets ekuya kuZimbabwe. Saka panga pasina nindi kuti titore ema refugees. Saka tese takangopiwa ma temporary permit ekugara like tongotini 30 days taizwa kuti panozosvika 30 days tese tinenge tabuda muHungary.
Kwa ipapo mvazwazodi?
Kwa ipapo, tikabata, taperekezwa kuchitima, takano kuila chitima kuenda ku Budapest, kutagure kwa Hungary. Vanhu vese vaibva ku Ukraine, vanga vachifamba mahara, saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport.
Ko makazokwanisa kuwana matiketi sei ekudzokera kumusha?
Kwanga kuine magroups akawanda ekuRomania, ekuPoland nekwedu kuHungary. Saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka. Asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 38 kudaro rapa rangoti group rimwe rakauya sanhasi, rimwe group rikauya samangwana tikabva tatoenda tese.
Saka iye zvinezvi muri kupi?
Iye zvino ndiri kuHarare, takasvika musi wa6 March.
Muri yakakutambira isei iko?
Ah, vakafara chaizvo.
Pari zvino shiro yenyu ndeyei?
Ndapa neimwe level yekuti handikwanisi kungotaurira inini ndega asine mamwewo mastudents vakabvawo kuUkraine kuti izvezvi vakangogara. Saka ndeichidawo kuti kana government ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musystemu yemunomu tikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka. Ndoona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvakaoma munyika, vamwe ndo vanozoita zvemadrugs nokuti vanenge vane stress.
Avo vanga vari vaFilimon Chizororo, chizvarwa cheZimbabwe chakanga chiri kudzidza kuUkraine, chakatiza hondo kunyika iyi, vachitaura naMavilas Mutsanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gadziriro yesarudzo dzemabielections munyika iri kuenderera mberi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yatonyoresa vamwe vaongorori vekunze nemunyika nevatori venhau vari kuda kuuya kuzoongorora sarudzo idzi. Zvichakadaro, mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN aburitsawo nhasi gwaro rezvaakaongorora muchirongwa cheZEC chekunyoresa vavhoti ichienda kunogara veruzhinji kana kuti Mobile Voter Registration. Mugoziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESIN, amai Ellen Dingani.
So tanga tichiongorora yatinoti observation of the process seZimbabwe Election Support Network neResource Center. New Election Resource Center, ERC, tanga takadeploya maobservers anoita iwo 210, vanga vari mumaconstituencies akasiyana-siyana, mavanga vachitarisa kuti voter registration iri kufamba sei.
Saka chinangwa chenyu ndechei chaizvapa?
Mukuongorora kwedu hakusvike kutsvaga kukanganisa kana kuti zvinenge zvichiitwa neveZEC, asi tinenge tichida kuti tibatsirane kuti maprocess iwaya akarikosha emaelections arambe achiitwa zvakanaka, uye kana pane mukana wekuti aimprove topawo marecommendations ekuti apadai paimprova zvakadai zvakadai. Saka mukuongorora kwedu maobservers edu vakatipa mareports akati wandei atanga tichiongorora nekunyora achibatsira kutinyore gwaro irori. Ndotanga nezvakatinakei kuparurwa kwechirongwa chedu cheBlitz kunga kwakanaka chaizvo, nokuti idecentralization yeprocess kuti ZEC iri kuenda kuvanhu kunoregistra vanhu pedyo nekwavanenge vachigara. Saka taitarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu, asi maobservers edu mukuongorora kwavanga vachiita vaitaura ivo kuti panga paine machallenges anga aripo anosanganisira kuti voter education kana kuti kudzidziswa kwevanhu nezvenyaya yevoter registration blitz kwanga kusina kunyatsowanda.
Zvingava zvikonzero zvei zvakapa kuti zvinetse semaonerenyu?
Zvimwe inyaya dzemaresources euro, inyaya dzekuti vanhu vashoma ndovanga vachipa voter education, hatizoziva. But tida kuti zvekizive kuti vanhu vazhinji vanga vachiongorora vati education yanga isina kunyanyowanda, yanga iri shoma. Zvinoda izvo zvaita kuti manumbers avari kutaura kuti vakaregistra ari mashoma. Then imo zvakare dambudziko ratataurirwa nema observers edu nderekuti vanhu vazhinji vanga vachitadzama kuda kuregister asi vamwe havana zvitupa, vamwe vakarasha, vamwe vakatena 18 recently kana kuti makore atipfuure 2018 havana zvitupa zvikuru sei vechidiki. Saka imwe zvakare chinhu chatakaudzwa nemaobservers edu tainge tichitarisira kuti zveki zvayakange yati ichazoita iyo mobile voter registration blitz muna February vachibvisa muna December 2021 mavakambenge vataura nemhaka yekuti vaida kuti ruzhinji rweZimbabwe rusina zvitupa rikwanise kutora zvitupa panguva iri between December neFebruary yavakazotanga. Asi chirongwa chezvitupa kuti chinoenda kuvanhu chiya chinonzi blitz kuti yeNational Identities haina kunge yaparurwa, asi novimba kuti veRegistrar General vachaverengawo ripoti yedu voonawo kuti vanhu vazhinji vanga vachitema nenyaya yekuti havana zvitupa uye vamwe vakarasa zvitupa.
Poitwa sei semaonerenyu?
Dai vari vagona kuisawo blitz yemaidentity cards, yekuishuwa maidentity cards yekuti vanenge vachienda kuvanhu mumaru growth points nemunharaunda vachipa vanhu zvitupa. Zvinobatsira chaizvo kuti vasina zvitupa vakwanise kuvanhu zvitora zvitupa. Saka ndoenda panyaya yezvimwe zvanga zvichionekwawo nemaobservers edu. Vamwe vachona vakaona kuti macenters mazhinji avanga vachivhizita vaiopena nenguva achivharawo nenguva yakatarwa, asi mamwe anga asinga opene nenguva nezvikonzero zvakasiyana siyana. Maobserva zvedu zvakare akataura kuti vamwe vachona vakanga vamborambiswa kuobserva, asi zvesine neERC yakazoinvolva vanhu vezveke vakazokwanisa kuti maobserva zvedu vange vanga varambiswa vakwanise kuobserva.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin, amai Ellen Dingani vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevaviri vanonzi vari kurwara vari muzvipatara zvakasiyana siyana munyika. Hurumende iri kukurudzirawo vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Chokwadi panguva yakapera nhamba dzedu dzanga dziri kuramba dzichingodzika, asi masvondo mairi apfuura takaona nhamba dzedu nga dzakusitange yekukwira, asi tirikufara nekuti vari kufa vari kungoramba vari vashoma. Ndiyo nguva yatinenge tichitokurudzira zvakanyanyisa mhuri yeZimbabwe kuti sapota, musatange kufarisa zvatinotiingoona tikanga tangorohwa neyemawezi iwavo paanenge yakupera. Vanhu vatanga kufarisa havachaiti zvaunofanirwa kuita, nhamba dzotanga kukwira. Saka pane zvino taakuti tabuda fourth wave, toda kuti nhamba dzedu dzirambe dzakangodzika. Chirwere ichi pandemic ibve yanyatsopera zvachose, saka tapota mhuri yeZimbabwe, rambai muchingoita zvetinongokurudzirai zvekupfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nemvura, kusanitaiza. Chinhu chikurukuru chedu kunyanya kukurudzira zvakanyanyisa ndo vaccination.
Asi vamwe vada kuziva kuti zvinofamba sei kana muchipa kurudziro yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda pazvirwere izvi, munganyatsotsanangura kuti chii chakakosha kuti vakawanda vabayiwe nhomba yacho?
Tinotongozviziva sekutanga kwetakaita petakatanga kuvaccinisa vanhu na February go rakapera paya, tichiti tokuda kuti 60% wavaccinatwe, tichiita inonzi herd immunity ndozo tungoramba tichingokurudzira kuti tikuda kuti chikamu chevanhu vakabayirwa chikure zvakanyanyisa dai zvaitogona kuti vanhu vese vabayirwe ndozvitingatoda nekuti zvino zvaita kuti mhuri yese Zimbabwe idi inge yakaprotektwawo kana kuvharidzirwa kubva kune chirwere ichi tinoziva kuti chikamu chakakura chikanga chabayirwa zvinoreva kuti vanenge vachizobatwa nechirwere vanoitawo vashoma saka kuti chirwere chirambe chichipararira zvinova zvadererawo nekuti kana muinonha shoma shoma dzabatwa nechirwere nekuti vazhinji vakabayirwa zvinoreva kuti chirwere chi hachichagoni kupararira nyore nyore chinoda kuti chijambe kubva pane munhu chinoda kuti chijambe kuenda kwaari akabayirwa hazvichabatiri choda kuti chiende nepapa one munhu akabayirwa hachichagoni kuramba chidi chichipararira ndosaka tichiramba tichingokuomodzesa kuti tapota bayiwai iwe mbune unenge wakutozvivharidzira asi kaunenge uri kubatsirwa kuti vamwe vanhu munharaunda yako muzimbabwe mese wadi vagone kuvharidzirwawo kuti vasabatire chirwere ichochi
tombotarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika vese vari kukambena hatitaure zita rebato asi munokurudzira mapato ayo kuti aita sei kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vanhu pavanenge vachiunganapo
taramba tichingokurudzira kuti vanhu kana vachinge vamuri kuona kuti takatanga kurelaxa futi yatinoti marestrictions taakuti aiwa mabhodha yedu ngaavhurwe vanhu venyu vochiuyai kumabasa vaisingouya nekuti pane imwe kuyatanga tiri taiwa zvikamu zvishomashoma ngazviyo kubasa vamwe shandai nekumba asi takazobvura tikati aiwa chiuyai kakumba zvakangofananawo nekuti tangoti aiwa vanhu chiitawo zvemunoita mumacommunity menyu mungava kungoitawo magatherings yevo vangava campaigni angava ekuchechi zvakangodaro asi tiri kukuudziraka kuti kana maakusangana kudaro onai kuti muri kuramba muchipfeka mamasiki enyu mugeza maoko nese pane mvura mukusanitaiza zvakare chinhu chikurukuru chetiri kuramba tichikurudzira onai kuti makabayiwa nhomba yekuti musabatire chirwere ichochi
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Naurano dzekuedza kunza runyararo dziri kuenderera mberi nhasi pakati peRussia neUkraine kunyange hazvo kurwisana kunotyisa kuri kuendera mberi. Nezuro Russia yakauraya vanhu makumi matatu nevashanu uye vamwe zana nemakumi matatu nevana vakakuvara. Izvi zvakaitikira pakamba yemauto iri pedyo nePoland inodzidziswawo zvechiuto munyaya dzekuchengetedza runyararo neNATO. Mumwe akaurayiwa nezuro mutori wenhau wemuAmerica akawana mibayiro yakawanda mubasa rake Brent Ronald anonzi akapfuurwa nemauto emuRussia. Dzimwe mbada ina kana kuti mataiga dzakasiyiwa dzaraswa mushure mekushandiswa kufadza vanhu kana kuti circus kuArgentina dzakasvika muSouth Africa nemugovera uye dzichange dzochengetwa paLions Rock Big Cage Sanctuary. Zimbabwe yatarisana nedambudziko guru zvakare revakoti navana chiremba vari kubuda munyika vachienda kunotsvaga mafuro manyoro sezvo vari kuti vari kutambiriswa mutero wembwa nehurumende. Asi vakoti navana chiremba ava vanoti bazi rezveutano rave kuedza kuvarambidza kubuda munyika nekusavapa magwaro ezvidzidzo zvavo nenguva kana kuti verification certificates akakosha kuti vaende kunoshanda kunze kwenyika. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Kunyangwe Zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga, vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano. Makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari. Vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa, Namibia, Britain, Zealand, America neAustralia uko vanopiwa mari iri nani panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano Renaissance Council of Zimbabwe, asiko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda sematauriro amuzvare tendai chiramba avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So in the ashida ungo tauro hangu shuruli bata bata about verification process ema nesis kuti tukwanse kwendo ku UK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one ndakato uzwati it's pointless kuti tiswere tifiku interviewer because nyango tikaku idiploya. You can't go anywhere. Nyokutu wakabatwa ne verification. Saka andizivo kuti hurumende yacho iruda kuti titese because ukastarisisa mari yavanotipa haikwani and then iwo vaita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesi yanetsa from Nurses Council. Yanetsa. Munhu unoendesa mapepa ako kuNurses Council. Unozwa kuti uraita usocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chakliwa. Zvokofunza uramba uchingofona mafoni haadairwe. Wewe uramba uchingofamba uchienda kuti chii atukita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Ezvinezvi process yacho yachinja. Ezvinezvi zvanguva kuti kana usamboshanda mugovernment saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatraina let's say pane 14 years. Ari nesi chana private onza ukwanise iwewe kukliwa because haunambobvira washanda mugovernment. Mugovernment macho munhu akatotiza akatonotika hapana chirimo. Munhu stress dzacho hadziti pamwe uri single mother zvinhu zvakakuomera. Munonzwa nekungotsvagwa nema agents. Itai chirungu huyai clear huyai mari iriko yakawanda. Ndiana asingadi life yakanaka, hapana asingadi.
Vakoti vakawanda vataura neStudio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechitarisa maopportunities kunze kwenyika kunana UK, ana Ireland, ana America. Ende vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda vaona vakuisa futi ruoko rwavo kuNurses Council kuita kuvhara kuti vanhu vasaenda pavanonga vaona mabasa vanze kukiyo kuti vaende.
Nengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya nyaya yacho paramende kukomiti kwenyu tena yaudzeputs kumeni wezeenda kweziyo wezeenetu wakana kama yuno iswa paramende isa kukomiti kwenyu zorisiwa na kukomiti clerk na chairperson na sasa na pinga iji kukomi made issues. So I think it's not information. Asi zinane utungu mbocha wana chair wili kama chair anenga kaya wana information usati askapa kile kukomiti mbani.
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti $300. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa sarudzo dzemabai elections uye nyaya yevamwe vanopikisa vari kuti varikukanganiswa kuita basa ravo nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 chanisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-13860 ne-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokufeya nchinzwa nhaudze isindebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 14 Mbimbitho 2022 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ithatha ingqolo yayo eUkraine ngoba lapha elizweni esingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu loludlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqolo yeli ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezimfa zisiya phezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke kodwa ngenxa yezichazamiso esenziweni ludlakela lolu phakathi kwe-Russia le.
ELeZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine.
Kuyinto esiphilisa abantu engathi siphilisa sisevalele ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi loba usebenza amalanga amangaki kuyini okuzakwenzakala kuwo uyabona izinto emsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhona bokawazi kumbe baza kulanda behlangana nawe endleleni. Kubuye ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona nje bayabe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalungi bayabe besazi ukuthi umuntu lowo ngwana.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula uxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele-South Africa. Kwezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Herentals emdlalweni wangesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. ZimbabWe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ELeZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lasithupha 16,000 tons ezengqoloyi ngenyanga ezipheka isinkwa amalufu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqolo efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana noduko lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze umkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association uMnumzana Tafatswa Msarara.
Will affect the global wheat supply position. Like London on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The whole region, including Latvia, Belarus and others, are also wheat producing countries. We've just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies they've now declared it a war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo le yasahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. Umsara uthi kungaba lokufuthelana ilizwe nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lwesinkwa.
That's of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods. Worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho umnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele okugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekusekeleni kwesinkwa kuphela, kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine, ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima, okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siya phezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo, amafutha ezimota lawa asetshenziswayo, besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe yikudlakela lolu phakathi kweRussia leUkraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa. Lokuningi-ningi kharesi sesiphambanisekile ngenxa yempi eseUkraine leRussia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kweleRussia isilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubungule zombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lilembali imvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana namapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje xa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula wokuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenzela kwele South Africa. Kunje basanda kuthwalisa nzima abasebenza emzini weBenoni lezinye indawo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abadabuka eZimbabwe ababhekane lo mkhankaso lo izolo eBenoni bathi kuyabakhahlameza kakhulu ukubona abanye babo bexotshwa emsebenzini. Umnumzana Ndlala Moses Ncube ohlala eBenoni uthi kwephula inhliziyo okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Kuyinto esiphilisa abantu engathi siphilisa sisevalweni, ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi loba usebenza amalanga amangaki, kuyini okuzakwenzakala kuwe, uyabongazi. Even usemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhonapho kawazi, kumbe baza kulanda behlangana lawe endleleni. Kubuye ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona nje babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalokishi, babe besazi ukuthi umuntu lowo ngwanga. So ke impilo yakhona ibuhlungu kakhulu, inzima, ibuhlungu. Uyabona thina esibone impi yenkululeko sazobona umbhuqazwe igenocide yeZimbabwe, into ezinjengalezi ziya ke ziyethunuka imicabango enjeyana.
Unkosazana Victor Smadudu okhokela inhlanganiso yezim imbokodo laye uthi kuyabethusa okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Into ebuhlungu Operation Dudula yikuthi siduduka emsebenzini,
Sigqugqule emsebenzini kunjalo ma usu ungasasebenzi uzohlala ngapi? Lapho hlala khona ubhadane ngani intela yokuhlala lapho hlala khona? Ukudla okuthenge ngani? Abantwana ubafundise ngani, baphiliswe ngani? Lekhaya lapha obesithumela khona uzathumela kanjani ungasasebenzi? Injongo yokuqala esilethe lapha sizala ezeZimbabwe kakhulu sizosebenza lapha eMzantsi Afrika ngumsebenzi ukuthi sithole imali. Kodwa nxa sesidudulwa emsebenzini ayisekho enye indlela esingakwazi ukuthi siphile ngayo uma singasasebenzi. Ngicabanga ukuthi ngokubona kwami u-Operation Dudula uhlukile kakhulu kune-xenophobia. Ngoba ku-xenophobia besitshalwa sivuke siye emsebenzini sikwazi ukuthi sikhokhe intela sithenge ukudla. Kodwa kwamanje akutshaywa, kodwa siyavinjwa ukuthi singasebenzi lapha, siyavinjwa ukuthi singayenza amabhizinisi anjengokuthengisa khona lapha. So kuzaba nzima ukuphila mase kubheka ngelihlo elinye, kuzaba nzima ukuphila singasebenzi, kuzaba nzima ukuphila singalazi indlela zokuthi sithole imali ngoba sidudulwa kulezo ndawo esithola kezimali. So Operation Dudula usezosishaya kakhulu.
Wakhethwa umndeni wakuKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi uBolelani loBhengu lakaKhumalo uthi kuyamkhathaza kakhulu okwenzakala kule South Africa. Isikhulumeni zakhe uMnumzana Bonman Khumalo uthi sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa.
Uhlelo lweDudula luyayihlupha kakhulu inkosi, njalo iyaxhumana nalabo abantu abaphetheyo la eSouth Africa ukuthi indaba le ikube le nto eyenziwayo nguhulumende, ngoba akufanelekanga ukuthi uhulumende avumele izakhamizi zilwe zodwa, ngoba ekugcineni uzabuthi izidumbu. Ongasonto enhle kakho umuntu ohlosa ukwenza ububi, kodwa uma uhulumende eyivumela leyo nto iqhubeke, inkosi akuyiphathi kahle. Inkosi ixhumana kodwa nabakhokheli bezomdabu ukuthi into lilungisiswe ngabakhokheli bezomdabu, ngoba abantu bepolitiki bavama ukuthi bangathembeki. Okumanje nje into esengqondweni zabo yivoti.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula abathi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kwevela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezethula izindaba kwele Melika zibika ukubana ele Russia selicele ele China uncedo kwezebutho nakwezomnotho ngemva kokuhlasela kwalo ele Ukraine. Umphathintambo wobudlelwane bele China lamanye amazwe omhlaba ulandule kodwa lombiko lesithi ungamanga aluhlaza afakazwa ngabezindaba laba ezinkundleni zokukhulumisana. Kunjalo nje kulomhlangano obikwa uqoqwe ukwenziwa phakathi kweziphathamandla zakwele Melika neze-China eRome namhlanje. Ele ibani lithi yilo elihlasele ngezikhali zamamisayo ezitshaye indawo eziseduzane lesigodlo someli wele Melika kwele Iraqi ngesonto edolobheni le-Ibiyo. Lisithi lokhu likwenze liphindisela ukuhlasela okwenze ele Israel kwele Syria lapho kubulewe khona amalunga ebutho lalo amabili ele Revolutionary Guard. Amapolisa edolobheni le-New York kwele Melika abikwa elokhu esadinga undoda ohamba ehlasela abantu abangela mizamo yokuhlala. EManhattan ikakhulu abesilisa. Amapolisa anganela ukuthi indoda nguye odubule wabulala umuntu ohlala ezidaladeni walimaza omunye njalo impelasonto. Umdlali womdlalo weMelika owe-football odumile ukhokhela iqembu lakhe lamaBuccaneers kumncintiswano owe-Super Bowl okwesikhathi eside uTommy Bright ubike ngesonto ukubana usephindela enkundleni ukuyadlala ngemva kokuba eke wabika ekuqaliseni kwalo mnyaka ukuthi sesiya umhlalaphansi.
Uzulu waseMozambique ubikwa lokho elisana lokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane se-cyclone Gonde esitshaye ngenyakatho yelizwe ngempelasonto. Le ngozi ibikwa ibulele abantu abalishumi nambili yadiliza imizi edlula inkulungwane ezintathu 3,000. Amakholwa akwele Ethiopia esKristu angcwabe umkhokheli wenkonzo enkulu kulelo lizwe e-Ethiopian Orthodox Church u-Avuni Mekorius okuve ekuqaliseni kwaye naye inyanga kaMbimbitho. UMekorius wakhokhela leli bandla lezokholo kusukisela ngonyaka 1988 kusiya ku-1991 wabanjwa ngamandla okubaleka kulelo lizwe isiyafiphela ngamanye amazwe okweminyaka phose engamashumi amathathu 27 years. Wazophilela elizweni ngonyaka ka-2018. Umfanekiso owevidiyo otshengisa umuntu onjengentatheli zindaba yakwele France u-Oliver Tuboy ubikwa ubonakala ezinkundleni zokuxhumana ezivile njeni. UDuBois uselomnyaka wonke engabonakali ngemva kokuthunjwa ngabeqembu labesijihadist bele Mali. Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka 26 ngayo nale inyanga kaMbimbitho kanye lokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwa kanzima ngele Russia. Sikhuluma nje ingcitshi kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele South Africa aguqela ukumiswa kokusebenza kwamaphemithi ezizalwane zeZimbabwe. Umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele South Africa. Lo mthetho ohlose njalo ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile nokuchwaswa kwabo ngokuzwe. Kulakho kumimithekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwane zakwamanye amazwe sezibhekane lokubuyela ekhaya lapho ezakaleka khona. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili nanhlanu around 250,000 ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Nakwelinye icele iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza kungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kwele South Africa kanye lokubenqabela ukwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakushka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphulwa into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuxotshwa kwele South Africa kuzahle kutsho ukuphela kwempilo.
Sithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zokuzonke ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo njengoba benikwele 12 months. Nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Ngisho lawo selungiselwe amaphepha bazosebenza ngapi ngoba sebuye kwathiwa lento izogcinelwa ama-South Africans.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebele zibonelo yemikhuhlane yengqondo.
Usishiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlale eSouth Africa singazazi ukuthi simephi ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelesi South Africa la kwelesi Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe lento engiyibona ukuthi yes.
Unkosikazi Nyakhutshika ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela loba bakhulume lomuntu ongabasiza. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Kwezemidlalo wehlisa iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Rentals emdlalweni wangesonto. IHighlanders inqobe 4-0 kulomdlalo. Leli qembu lahle lathatha imihlomelo yonke yomithathu. Kube kungowokuqala ukubana iqembu leBhosu lithole yomithathu imihlomelo selokhu laqalayo imidlalo yePremier Soccer League yalo nyaka. Ngaphambilini kwempelasonto, uMpofu uke waba sebunzimeni esolwa ngabasekeli beBhosu ngoba iqembu lakhe lingaqalanga kuhle emidlalweni yalo yonke lokhe lomnyaka webhola waqalayo. IHighlanders yenelise ukuthola imiklomelo emihlanu emidlalweni yalo eyisithupha eseliyidlalele lo nyaka. Ukunqoba kwayo ngesonto kuncede ekuthini likhuphuke engalaneni yemiklomelo ePSL yaya esikhundleni sokulishumi lanye i-11th position. Esiqongweni sengalane yemiklomelo sokuleqembu eleManica Diamonds elibuyele kuleso sikhundla ngemva kokunqoba iqembu eletriangle nge-2-1. Iqembu elikade selikhokhela kule ingalane eleChicken Inn selehlile ngemva kokuba nguchikilo bhanqale leHarare City 0-0 ngempelasonto. Kunjalo nje abake badlalela iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu labake baqeqesha leli qembu bathi iZimbabwe kumele yamukele isijeziso esayetheswa yinhlanganiso ephethe ezenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA isola ukungenela kukahulumende emidlalweni yenguqu. Lokho kulandela kumiswa umsebenzi womnyaka ophelileyo kwabenhlanganiso elawula izinguqu eyeZIFA yiCommission eSports and Recreation Commission. Besetheswa umlando wenkohlakalo wokuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza onompembe besifazana. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizasvanda.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu leZimbabwe bathi akusimfihlo ukuthi inkokhelo yomdlalo lo iloduko lwenkohlakalo ukuchaphaza izimali lezinye inhlupho kumele kulungisiswe kuqala. Andibona ukukhulunyiswana nenhlanganiso yeFIFA. Umdlalo odumileyo wake wadlalela amaqembu amakhulu eBhelitane njalo ube ngumsekeli kamqeqeshi weqembu lama-Warriors uBenjani Marwaru uvumelana nalabo abathi akulungise izinto ezonakaleyo kuqala.
Kubalulekile ukuthi sihlale phansi si-restructure sibone ukuthi ibhora lethu laliphambaniseka kuphi. Yafuna ukulungisa leli bhora leli singene kuma-positions asiyenza ukuthi sibonakale ukuthi sibuye sizoqondisa leli bhora leli. But kumele kube le balance ukuthi kungaba la former players oyi-top ngihlala ngikhuluma nje ukuthi kungaba le one olidayo. Then yena lo oyi-one kumele azisurrounde labantu abakwazi izinto ezazihlupha siyazazi sihlalele phansi sibone ukuthi sizenza ngemfanelo.
UMzondo Wamgatsa okwadlalela iqembu lamaZulu leZimbabwe Sevens kunye nelama-Warriors uthi inkokheli zomdlalo wenguqu yizo ezivulele ibhola.
Kakhulukazi ngokubona kwami abantu abasebhora to istage leyi ngabantu amathando lebhora basemahofisini ukuthi bona bafuna ukuthi bethathe izimali njengento esiyaziyo yento eyenzakalayo all along ekhaya ngendaba zebhora. Nxa ukuthi asisakhona ukuthi sidlale ama-international games kuze affecta kakhulukazi abafana abakhulayo so baya bengasakhona ukuthi bedlale amanye ama-countries ukuthi bebonakale nxa ukuthi ade belama-opportunities ukuthi bethenge abroad.
Amazwi kamzo agcizelelwa ngumartina Ndlovu umdlalo waba lodumo olukhulu edlala iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqeshi walo engakaqeqeshi kwele Botswana.
Kuzama ukuthi kuna siqale siclean up ibhora lethu eZimbabwe then after that sesiaplayela ku-FIFA ukuthi belifte i-suspension. Siyakwazi sonke ukuthi ibhora lethu lama-4 siyende.
Ngaphandle kwenkohlakalo isimo somnotho laso sibisela umdlalo wenguqu emuva kweleZimbabwe. Umnumzana Charles Mhlawuri umqeqeshi wenguqu olodumo owaqeqesha lama-Warriors yena layo uthi akulungisizwe ngokusheshsha ezenguqo eZimbabwe.
Osekufuze kwenzakale ukuthi silandele ke manje into ezifunwa yiFIFA. Singabe singavumelani lakho, but okufuze sikuqakathekise ukuthi iFIFA is an independent board. Na izimele as a country's first dinge indlela eyokuthi sisebenze leFIFA yangkhona. At the same time, sami ukuqondisa lapho ngani kutshekile khona. Silama problem aqakathekileyo. Ungabona uma i-economy yethu ingamanga kuhle, then thina sithi ano ibhora lizahamba kuhle, akuhambelani.
Umnumzana Xolisani Gwesela, isikhulumi senhlanganiso yeZifa, upha umbono wakhe ngalesi sitheziso.
Simelele nje ukuthi impumela ezaba khona, sibone ukuthi kuyahamba njani. Basilethemba lokuthi phambi laphana ibhane esilayele izakhitshwa into zonke zibe normal. But engakusho kathesi ukuthi inguqu yaleZimbabwe konke kuhambelela phambili.
IFIFA ixotshe eleZimbabwe ukuthi lingasadlali ezenguqu lamanye amazwe ngenyanga epheleleyo, okwenza abadlali kuba zobuhlungu ngoba befuna ukubonakala kwamanye amazwe ukuze bazithengise. Ngoba kunje phansi kwalesi sigwebo abadlali abafuna ukuyadlalela kwamanye amazwe kabasenelisi ukwenza njalo ngenxa yalesi sithezo seFIFA. Kukanti amaqembu aweZimbabwe avunyelwe ukudlala wodwa phansi kwemncintiswane njengePremier Soccer League namadivisioni abancane ezabelo lezikolo. Uhlangano lukahulumende olubona ngezemidlalo yonke elizweni olweZimbabwe Sports Commission SRC lubika solubhalele inhlanganiso yeFIFA licela ukuthi isigwebo sokwalisa ukudlala namanye amazwe omhlaba sesulwe. Ngimela Studio 7, ikamana mungeza Jesus Banda.
Ngikuzwa ngisho ukuthi ezinye zezindaba ebezikhokhela eZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa kumsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine.
uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula ukuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele South Africa. Kwezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Herentals emdlalweni wangesonto. Seluqeda-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngupraxidis Jeremiah Msithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa izindaba zethu lapho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.